manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri chikumi 16 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe. Kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumakwarantaini senda mavari kupinzwa umo vasati vareleaswa kuti vazoenda kudzimba dzavo.
Vanhu vevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe, asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana muongororo dzaitwa nhasi. Mapurisa nemauto anovharisa dhorobha reulawayo nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi ma witness ari kutaura vanhu vanosevenzera kampani inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi, vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Muzvina bhizimusi akonzeresa mutauro munyika vadele shinguwaya vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika vakakwira nezuro kusvika pamazana matatu nemakumi masere nevanomwe kana kuti 387 zvichitevera kuwanikwa kwevanhu vana vakadzoka kubva kuSouth Africa vaine chirwere ichi. Vanhu vanosvika mazana matanhatu nemakumi mashanu nevatanhatu kana kuti 656 vakavhenekwa nezuro kuti vane utachiwana here hwechirwere ichi kana kuti kwete. Vapona kubva kuchirwere checovid-19 vasvika pamakumi mashanu nevana kana kuti 54 uye vashaya vachiri vana kana kuti 4. Munyika yose vanhu vanosvika zviuru makumi mashanu nezvinomwe nezana nemakumi mapfumbamwe nevana 59,194 vavhenekwa kuti vaonekwe kana vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Asi uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvayawana nhasi. Pasi rose vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika pamamiriyoni masere kana kuti 8 million, uye vafa vadarika zviuru mazana mana nemakumi matatu nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 437,500. America ine vanhu vave kudarika mamiriyoni maviri vabatwa nechirwere ichi, vafa vachidarikawo zviuru zana negumi nezvitanhatu nezana kana kuti 116,100. Dzimwe nyanzvi mune zveutano dzinoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kubva kuSouth Africa vari kuwanikwa vaine chirwere ichi munyika kwave kutyisa, sezvo vanhu ava vari kugona kunge vachibatira chirwere ichi vari munzvimbo dzavari kuchengeterwa vapinda munyika kana kuti maquarantine center. Studio 7 yatumira mibvunzo kune vari kutungamira urongwa hwekurwisana necovid-19 mudunhu reHarare Dr. Prosper Chonzi, asi vanga vasati vapindura pataenda pamhepo. Asi mukuru anoona nezvezvirwere zvinotapuriranwa mubazi rezveutano Dr. Poshia Manangazira vachipindurawo kumubvunzo yatanga tavatumira, vati vari kuongorora vanhu munyika asi huwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiwana munyika ushoma zvikuru zvichienzaniswa nevari kubva kunze kwenyika. Hurumende inonziwo iri kuita dambudziko rekuwana zvekushandisa zvakakwana mukuvheneka vanhu. Imwe nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi Vanoti hurumende inofanirwa kuchitambanudza zvakanyanya urongwa hwekuongorora vanhu uhu kuitira kuti ivheneke vose vari kubva kunze kwenyika pamwe nevagara vari munyika. Ngatinzwei vachitsanangura.
Uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus huri kuwedzera muZimbabwe. Kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe vari kudzoka kubva kuSouth Africa. Asi tinoonawo sekuti dambudziko hombe riri mumakwarantaini center mavari kupinzwa umu vasati vareleaswa kuti vazoenda kudzimba dzavo. Nekuti manhamba evanhu vari kubatwa necoronavirus akanyanya kukwira kunyanyanya tichitarisa kwavari kubva kwati kuSouth Africa. Kwekuti coronavirus iriko asi haisi kubata vanhu zvakanyanya sezviri kuitika kana vanhu vazopinda mumakwarantaini center umu. Saka pane dambudziko hombe hurumende yedu iri kuregerera zvizvarwa zvenyika yedu nekuti vari kubata chirwere mumakwarantaini center umu. Pakuona kwedu zvinoratidza sekuti ndomavari kuchibatira imomo nekuti manhamba acho anyanya kuwandisa.
Tichipa usimuenzaniso Dr. Munatsi, Marumwe Zuro, unove musi wesvondo kwakaongororwa vanhu vaisvika 199. Pakawanikwa 27 vaine chirwere. Zvii zvamungataura pamusoro pehuwandu hwevanhu ivava vakawanikwa vaine utachiwana?
Sekutaura kwamaita 8% yevanhu vakaongororwa vakawanika vaine chirwere checoronavirus. Iyi percentage yakakura maningi tikatarisa even kunana Botswana, South Africa macho mavari kubva. Percentage yekubatwa kwevanhu nechirwere chekorona iri kuratidza kuti umu inenge yakwira nekuti vanhu vari munzvimbo imwe chete vari kuzadzana chirwere munzvimbo imwe chete imomo. Tinonzwa vanhu vari kunyunyuta, hama neshamwari dzedu dzakadzokera kuZimbabwe kubva kuSouth Africa vari kunyunyuta kuti mavari kunoiswa umu. Hamuna ugaro hwakanaka, nzvimbo dzacho hadzina kunyatsokutaramuka. Vamwe vari kurara murume imwe chete kana pauya vamwe vacho vanongosweswa imomo zvakare vasina kupesaniswa. Saka zvinhu zvinonetsa kuti titi vanhu ava vakabva nechirwere tichitarisa tsanangudzo dzatiri kupuhwa nevanhu vari kupinda munzvimbo dzinoratidza kuti chirwere ichi chiri kutekeshera imomo. Panze pekuti makwarantaini center anga achivatsira kudzikisa kutapukirana kwechirwere, zvinoita sekuti ndimo maavachave kutotekeshera.
Tiri kuona kuti vari kunyanyotaurwa nezvavo kuti vabatwa nechirwere ichi vanhu vari kubva kunze, zvikuru vari kumakwarantaini center. Izvine mucherechedzo here wekuti vanhu vagara vari munyika vari kuongororwawo zvimwe chetezvo sezviri kuitwa vari kumakwarantaini center?
Uwandu hwevanhu vari kuongororwa vari munyika vasiri vari mumakwarantaini center hushoma, asi vagara varimo munyika kunyanya pamwe vanenge vachifungidzirwa kunzi vakambosanganawo nevanhu vane korona havasi kunyanya kutesta vanhu vakawanda ikokoko. Zvinogona kuita kuti tipinde panjodzi kana chirwere chikange chichekechera munyika muchisiri kuzivikanwa.
Ava vanga vari nyanzvi mune zveutano Dr. Edgar Munatsi vari parunare neStudio 7 vari kuBritain. Mapurisa nemasoja avharisa dhorobha reBulawayo nhasi mushure mekunge amanikidza vanhu kudzokera kudzimba dzavo, izvo zvasiya vakawanda vachishamisika nekusanzwisisa kuti chii chiri kuitika sezvo vanga vasingape chikonzero chekuita izvi. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vatanga kudzimwa mudhorobha mangwanani kunyanya panguva dzekuma7 apo vanhu vakawanda pavange vave kuwanda mudhorobha vachiuya kumabasa nekuzoita zvinhu zvakasiyana-siyana. Nekuda kwekusanzwisisa kuti chii chaizvo change chiri kuitika, vamwe vanhu vange vachiita zvekutiza vachiratidza kutya. Studio 7 payasvika kunzvimbo inotengeserwa zvirimwa zvakasiyana-siyana kusanganisira muriwo nemadomasi muna Fifth Avenue, taona mapurisa achiudza vanhu kuti vadzokere kumba. Pane rimwe garaji remafuta riri muna Joshua Mkau Kongomo Street, taona masoja achiudza vanhu vange vaine motokari dzavo mumutsetse wekuda kutenga mafuta emotokari kuti vadzokere kumba. Mumigwagwa inopinda mudhorobha pange paine maroadblock vanhu vachidzorerwa kumba. Mumwe mugari uyo angozvidoma nezita rekuti Mashingaidze audza Studio 7 kuti adzorerwa kumba pane imwe yemaroadblock aya, asi haana kuudzwa chikonzero chekuti izvi zviri kuitirwei.
Papane roadblock yanga isingaiti patreadway grounds nezikiwi rakarebesa. Mapurisa atikati kochi pandanda svika 10 yangu zvikanzi hakuna mota aibvunza kupinda mutauni. Even mapasis nhasi hatisi kutombotarisa. Ndikati well operation inosvika rini, mangwana inenge zvakadai here? Zvikanzi zvamangwana hatizivi, but tangonzi tidaro nemaorders atawana from above. Taashaya zvokuita tikatozongoguma tadzokera kumba nokuti papa singapindiki.
mumwezve mugari wemubulawayo vaMoses Kumboya vane bhizimisi rekutengesa muriwo nezvimwe zvirimwa vati vashamisikawo vave kungoudzwa kunzi vadzokere kumba. VaKumboya vati mapurisa nemasoja vanofanirwa kuita basa ravo nenzira inochengetedza veruzhinji, kwete kuita zvinhu zvinoita kuti vanhu vatsamwe.
Ini ndamuka kuseni ndichienda kubhengi ndichiri ndinotsvaga mari, nekuti zvakabvumidzwa nemukuru wenyika pidiguzi mautongoerera nawo kuti vanhu ngavabude mutauni. Dai izvo vaigoita vachiburitsa vanhu mutauni mune zvakanaka, kwotoburitswa mutauni vanhu vachirobwa nekudzingirigwa. Ini ndinoona pasina kumira mushe ipapo, nekuti kuchovhera vanhu kuti vasvike kuzoti vanhu varieti. They are provoking the people.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati vanga vasingakwanisi kutaura nesu sezvo vange vari mumusangano wavati uchapera mumaminitsi makumi mapfumbamwe. Mune imwewo nyaya, meya weguta reBulawayo Solomon Mguni vaudza Studio 7 parunhare kuti vakuru vakuru vekanzuru nechikamu cheCivil Protection Unit mudunhu reBulawayo vaenda kunoita ongororo mumusha weLuveve senzira yekuedza kugadzirisa dambudziko rechirwere chemanyoka chiri kubata vanhu vemunzvimbo iyi. Kusvika pari zvino vanhu vashanu vashaya nekuda kwechirwere ichi, uye vanoziva zviri kuitika vanoti nekuda kwedambudziko remvura vamwe vagari vekuLuveve vange vachichera mvura kubva mumatsime ane mvura ine tsvina, izvo zvinonzi zvinogona kuve zviri kukonzera urwere. Kanzuro yeguta reBulawayo iri kupa vagari mvura zuva rimwe chete pavhiki nekuda kwekuti mvura iri mumadhamu anopa mvura kuguta iri yave shoma. Guta reBulawayo rinowana mvura kubva kumadhamu matanhatu, asi pari zvino madhamu matatu pamatanhatu aya haachashandiswe sezvo asisina mvura. Vakambo vegurukota rezveutano muhurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC Alliance, Dr. Henry Madzorera, vanoti zviri pachena kuti guta reBulawayo rine dambudziko remvura, uye hurumende inofanirwa kubata nyaya iyi sedambudziko rinofanirwa kugadziriswa nekukasika.
Tinorombo kuti kune vanhu vatiri kunzwa kuti vakatoshaika kari kubhuruwa nemhaka yemvura, asi izvo gona kudzivirirwa. Ndovatinoti maoral fecal diseases ayaya anofamba achibva mutsvina achienda mumvura yedu, tozoshandisa mvura iri contaminated, mvura inoutachiona, utano hwevanhu hwokanganisika. Hapana zvinyowani zviripo apa. Hurumende ngaiona kuti mubhuruwayo maita mvura. Hurumende ngaideclare state of disaster kubhuruwayo, kuitira kuti kanzuro yeBulawayo ikwanise kupemhawo mari ichibetserwa zvayakamboitiwa vagadzirise nyaya yemvura.
Mwedzi wakapera, gurukota rekutongwa kwematunhu vaJulai Moyo vakaramba chikumbiro chekanzuru chekuti guta reBulawayo rinzi rine dambudziko rakakura rekuwanira vagari mvura yakakwana, vachiti dambudziko riripo nderekuti kanzuru haizi kukwanisa kupomba mvura yakakwana kuti ipe vagari, kwete kuti mvura yacho haipo. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Dare repamusoro nhasi rararasa chikumbiro chevamwe vagari vekuchitungwiza avanga vachida kuti dare reparamende rimbomira kuita misangano yeveruzhinji richinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri rekuwandudzwa kwebumbiro remitemo yenyika. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mutongi wedare vaDavid Mangota varatsa chikumbiro ichi vachiti veruzhinji vane mukana wokupa pfungwa kuparamende kuburikidza nekunyora zvavanofunga votumira kuparamende. Mutongo uyu unotevera zvasvitswa mudare negweta resangano rechitungwiza nemanyame Residents Association kana kuti kamera, uye vashanda nesangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights vatonderai Batasara, avo vati misangano iyi inofanira kumbomiswa sezvo veruzhinji vasiri kukwanisa kufamba nekuda kwemitemo yakadzikwa nemutungamiri wenyika yeCOVID-19 regulations. VaBatasara vati pasi pemirau iyi iyo iri kusungira kuti veruzhinji vagare mudzimba, ruzhinji rwevanhu harukwanise kuenda kumisangano yeparamende sezvo vanhu vakawanda vasina matsamba ekufambisa mumigwagwa ayo ari kudiwa nemapurisa nemasoja ari kurambidza vanhu kufamba mumigwagwa. VaBatasara vati paramende haina chainoruza kana ikambomisa chirongwa chekubvunza veruzhinji nekuda kuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remitemo yenyika. asi gweta reparamende panya ii vaendru demo vati paramende yangata zgoguita bazarayo riripamutemo nekuda kwevanhu vashoma shoma vademo vati miteme ye COVID-19 regulations inopaveru zhinji mukana wekupfungwa dzavo sezvo achibvumirwa kuungana vasingadariki vanhu makumi mashanu panguva imwe chete zvaturwa navamangota zvatsinirwa navabhatasara avo vati vamirira kunzwa kune vekamera kuti votora matano api
dare iro rati ma hearings ma public hearings asiro chete mhando ya evanhu kuti vanokwanisa kuita ma contributions avo pada vanokwanisa kuti vanyore ma submissions avo seku invite kwa kwakaitwa ne parliament saka dare raramba kuti rimise parliament kuti iendere mberi nema
vademo vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare
mutongo wapi wandinotambira that was the fairest judgment so ndinotambira ndinogamuchira and my client was successful and I'm happy about it
zvichakadai mutauriri wecrisis in Zimbabwe coalition vamavela skumalo vati pfungwa dzichanzwikwa ipfungwa dzevanhu vashoma chete kubudikidza nemutongo waturwa nedare repamusoro
ingava iri pfungwa yakanaka yekuti tigokwanisa kunge tichiendawo kumatare dzimhosva tichimisawo kuti bill iri risava rinozoenda mberi pakunodiscuswa zvakare muparliament nekuti chimwe chidanho ichochi ichi chaichifarwa kuita chemapublic hearings hachina kunyatsoitwa mune zvakanaka tichionawo mamiriro akaita magariro ari kuita vanhu munyika panguva ino yelockdown nemafambiro avo nekuremerwa kwavari kuita
komiti yeparamende inoona nezvemitemo yakatotanga kuenda kune dzimwe nzvimbo munyika ichinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pebhiri iri iro riri kudaidzwa kuti Constitutional Amendment Bill No. 2 bhiri iri riri kubata nyaya dzakawanda dzinosanganisira kupinzwa basa kwevatongi muchuchisi mukuru wehurumende pamwe nekusarudzwa kwevatevedzeri vemutungamiriri wenyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi
Dare ra Magistrate muHarare nhasi rarasa chikumbiro chamuzvina bhizimusi vaDelish Nguwaya chekuti vatongwe vachibva kumba kwavo panyaya mbiri dzavari kupomerwa dzekukorovhera hurumende kuti ipinde muchibvumirano chekutenga mishonga kubva kukambani yekunze yavanomirira munyika yeDrugs Consulting SAGL. Mutongi wedare amai Vongai Muchuchuti vati vaNguwaya vadzoke kudare musi wa30 Chikumi. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Amai Muchuchuti vati vanobvumirana nevachuchusi panyaya iyi kuti kana vaNguwaya vakabhadhara mari yechibatiso vanogona kuvhiringidza kuferefetwa kwenyaya iyi uye vanogona kutiza munyika sezvo mhaka yavakapara yakakura chose. Vatiwo vamwe vavanonzi vakapara navo mhosva iyi vari kunze kwenyika. VaNguwaya vanonzi vakapara mhosva iyi nemuridzi wekambani yeDrugs Consult Lea Deja uyo anonzi ari kuItaly kana kuti kuHungary. Rimwe remagweta vaNguwaya vatafadzwa hungwe vanoti dare raona vaNguwaya semunhu asingavimbike sezvo vakamboita dzimwe nyaya dzekukorovhera vanhu nguva yapfuura.
Dare raramba kuti client yangu ipiwe bail nenyaya yekuti vanoti anokwanisa kuzonotaura nevari kunzi mawitness. Mawitness ari kutaura vanhu vanosevenzera kambani inonzi Netfarm. Varamba zvekare vachiti anokwanisa kupara dzimwe mhosva akapiwa bail dzakafanana neidzodzi vachitarisa kuti akambopomerwa dzimwe kudhara asi haana kubatwa nadzo.
Vatiwo havana kufara nemutongo wedare uye vanovimba kuti dare repamusoro richave nemuono wakasiyana na panyaya iyi.
Saka nekuda kwaizvozvo isi tichaenda kuhigh court kwatinofunga kuti high court inogona kuwana muonero wakasiyana yomurisiya kuti apiwe bail nenyaya yekuti iko zvino hakuna munhu anokwanisa kufamba kubuda munyika. Saka kutya kwavanoita kuti anoenda kuItaly tofunga kuti imwe court inokwanisa kuona muono wakasiyana.
VaNguwaya avo vanomirira kambani yeDrugs Consult SAGL neDrugs International vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vachipomerwa mhosva yekutsotsa kambani yehurumende inoita zvekutenga mishonga yeNatfarm kuita chibvumirano chekutenga mishonga inokosha mamiriyoni makumi matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kukambani yeDrugs. Vachuchusi panyaya iyi vanoti vaNguwaya vakanyepa kuti kambani iyi inogadzira mishonga izvo zvakaita kuti bazi reutano nebazi remari vape Natfarm mvumo yekushanda neDrugs asi vaNguwaya vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa. Magweta avo anoti ivo semumiriri weDrugs havana chavakatadza uye vachatora kudare umbowo hunoratidza kuti Deja uyo akatomboya munyika akaonana nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa ndiye ainyora nekusaina matsamba ekutsvaga basa rekutengesa mushonga kubazi rezveutano. Magweta aya anoti wane humbo hunoratidza kuti drugs yakapiwa basa kuNatfarm mushure mekunge bazi rezvemari raita ongororo rikaona kuti kambani iyi yainge yakachena. Vaungwe vanoti kunyange vanguva yavaive ivo vaisaina matsamba ekutsvaga basa kubazi rezveutano hapana nhema dzakataurwa mutsamba idzi, nekuti kambani yedrugs inoita mabasa akawanda kusanganisira kutengesa mishonga. Vatiwo pachibvumirano chedrugs neNatfarm, drugs yakabuda pachena kuti mishonga yainotengesa yaiwana kupi uye hapana kana nhema dzakataurwa muchibvumirano ichi. Mutikitivha ari kuita nyaya iyi akaudza Dare kuti vakatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge bazi rezveutano raratidza kusafara nechibvumirano chedrugs neNatfarm. Asi Magweta vanguva yaanoti vane humbo hunoratidza kuti mapurisa emuno akatanga kuferefeta nyaya iyi mushure mekunge sangano remapurisa repasi rese reInterpol ranyorera kuZimbabwe Republic Police richida rubatsiro pakuongorora kuti mamiriyoni maviri emadhora ekuAmerica ainge aiswa mubhanga redrugs kuHungary yainge iri mari yei. Interpol yaifungidzira kuti paive nekusafambiswa kwemari zvakanaka kana kuti money laundering, sezvo drugs isina basa rayaiita raizivikanwa kuti iwane mari yakawanda kudai. Mushure maizvozvo hurumende yakabva yamisa chibvumirano chedrugs neNatfarm. Svondo rapfuura, mapurisa akabvunzurudza vakuru vakuru kuNatfarm, bazi rezveutano pamwe nebazi rezvemari, uye vazhinji vavo vanotarisirwa kupa humbowo kana kusungwa nekuda kwenyaya iyi. Vanguwaya vakabuda mumifananidzo yakawanda vaine mudzimai wemutungamiri wenyika amai Auxillia Mnangagwa pamwe nevana vava Mnangagwa Sean naCollins. Mifananidzo iyi yakakonzera mitauro yakawanda musocial media, vamwe vachiti zvose zviri kuitwa navanguwaya vari kutsigirwa nemhuri yemutungamiriri wenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Vanoita mabasa emaoko pamwe nekutengesa zvinhu mumigwagwa vanoti havana mari yekuti vanyorese zviri pamutemo kuitira kuti vatange kuita mabasa avo sekurudziro yakapiwa svondo rapera nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Mabasa evanhu ava akanga avharwa pasi pemutemo weCOVID-19 national lockdown, asi vazhinji vavo vanoti havana mari yekunyoresa mabasa avo kuitira kuti vavhure zvakare sezviri kudiwa nehurumende. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya iyi.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Chamber of Informal Economy Associations vaWisborne Malaya vanoti zvimwe zviri kudiwa kuti vatange mabasa zviri kuvanetsa, kunyange hazvo vatotanga havo kuchenesa nzvimbo dzavanoshandira.
Pari kudiwa tax clearance certificate, asi tinoona kuti havasi vanhu vese vanokwanisa kuita matax clearance certificates, uye havasi vanhu vese pari zvino vanokwanisa kuva nemahealth certificate, nekuti mitengo yacho inenge ichidiwa kuti vanhu vakwanise kutora mapepa iwayo iri nechepamusoro, uye vanhu ava vanga vakavharirwa mudzimba havana mari dzekuti vakwanise kutora zvinhu zvakaita seizvozvo pari zvino.
Meya weguta reHarare vaHebert Gomba vanoti makanzuro akawanda angorasikirwa nemari yakawanda nekuda kwevanhu vasingabhadhare mitero, nekudaro vanoti vanotambira danho rehurumende rekuti vanhu ava vatenge marezinesi ekushanda.
Tero iyi inoumba guta ravo, ndayekuti kana vapedza kutengesera ipapo unodawo zvakare maservices eguta, unodawo kufamba murodhi yakanaka uchienda kumba kwako, unodawo kunwa mvura yakachena. Saka zvinhu izvozvo zvinodyidzana kuti tinge tichifambirana mberi hunge maparts acontributa to the functionality of the whole.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vashanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo vanozviitira mabasa avo emaoko ava ndivo vakabata upfumi hwenyika.
International Monetary Fund wakaburitsa magwaro anorakidzaiwo kuti Zimbabwe ndiyo nyika ine the third biggest informal economy in the world. Informal economy muZimbabwe inocontribute close to 60% ye gross domestic product kaunti ya zvigadzirwa zvese zvinogadzirwa munyika. Makaonawo zvakare gwaro re2019 Labor Force and Child Labor Survey rakaburitswa neZimstat iro gore rino riri kutaura iro kuti informal economy muZimbabwe ino employer vanhu vanosvika iwo 76%.
Mashoko aya atsinirwa nevanoongorora nyaya dzezveupfumi vamasimba kuchera avo vanoti
zvinobatsira kuti vanhu vange vachikwanisa kuzvishandira, vange vachikwanisa kuwanawo cheuviri, zvosimudzirawo kutengwa kwezvinhu kwanga kwadzikira. Kunozoita kuti hurumende iwane mitero value added tax. Asi tinoonawo kuti mukudzoswa kwavari kuitwa vari kudzivange vachiregista vobhadhara yavangati presumptive tax, zvichireva kuti hurumende yavakuda mari. Upfumi hwanga hwakuratidza kuti kusavapo kwevanhu ava veinformal sector kwaatambudza upfumi. Pane ongororo yakaitwa makore mana mashanu akapera neReserve Bank vachiona kuti informal sector yaitenderedza mari inokwanisa kudarika 7.6 billion pagore, zvichireva kuti vakakosha zvikuru muupfumi hwenyika inei.
Muzvinafundo Gift Mugano, imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachidzidzisa paDurban University of Technology, vanoti kunyange vanozviitira mabasa emaoko ava vakakosha, hurumende haina zvinobatika zvairi kuvabatsira nazvo.
Nyaya yetax inofanira kunzwisisika pazvinhu zviviri. Chekutanga, isusu vanhu veZimbabwe tinofanira kubhadhara tax kuti hurumende iwane kuenderera mberi. Chechipiri ndechekuti isusu tobhadhara tax tinoda kuziva kuti tiri kuibhadharira tax yacho iri kuti batsirei. Saka chiri kuitika ndechekuti nguva zhinji hurumende haisi kunyatsa kubuda pachena oro kushandisa mari yavapiwa tax kuti ibatsirewo ava vari kubhadhara tax kuti vagone kubhadhara tax yakawanda.
Vamwe vakawanda vanozviitira mabasa emaoko vanga vari kungoita wakiti nagonzo nemapurisa nemauto. Ndakamirira Studio 7 Washington DC, ndini Blessing Zulu.
Yasvika nguva kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Makadi makadiko, Studio 7 nevateereri vaya tinofara kusangana. Ini ndinoitwa Trimo Tsakamana, ndiri kuno ku South Africa, Mpumalanga. Tinotoyambuka takabata nyama yembudzi chaishuwa kuuraya mbudzi kumusha uku kuti chiite chiyambukiso kumakarwe muna Limpopo iri nhamo. Ha, seka hakunhamo serugare iwe. Zano PF zvanoda kungotaura ino pati inonzi chioro pati, haisi yemunhu mumwe chero. Munhu iye anotungamirira akafa inoshandisa imwe system yairi nayo internal mukati mayo. So, hai, pakaoma, wana ntaba ningi, nana tekele, hawaizo mboraswa jiri. Iwe wari, iwe venewe msangana, wari zivayo. Hachato tauri jiri wana mtodi pherezi. So, pakaoma wakomana, chitiko ichiku zano, hakuna, inozi permanent friend, hakuna inozi permanent enemy foot. Wana mwanzo wakangukuta zakita game plan iwe ya waru kuda nezano. Wachangu kungura nende shure. Inga tinawa wani mavileve informs amwanzo rapaiti, EMDC is a political party. 2 years ago, zuro uno onga niza wano, oti haisi party food. Nga sabu nukupusiswa wakomana. Uyu mwanzo rakada ungofana ni mvura ya ema sawe, yemuruizi. Inaita ushangwa neowe, jigararese neowe. Asuno tozo ona kutipapa ya mvura ya kuparticipate futi kubika semo owe ya garana ya uku. Kupoto kwa kupoto kumbo kusawa tutumi kubumiza shakadaro shingo shandisko tatenda hangu gawalige kuino itama rituals kugua rungwe munu iyo munu ari munu yuka moyo ono itama rituals kugua re munu yuka ziwa kwa mulambo kuboera itaseji nonza ameno wachangiria waka nengozi waka ura ya saka kunda ito kugua na ito ma rituals ni ama cheti kwete nungwe muna siri ama yako nukuda kuita ma political gains tatenda ndio ito Trimo Tsakamano ndirikuno ku South Africa Mpumalanga tatenda.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri mu Washington.
Tabata tasuka kumakume chirongwa chedu chanhasi ivaine sizvakare mangwana. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, zitumirei ku studio7@vovnews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vovshona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Hola mugela njengabo lenkulu ku Studio 7 ngolesibili mhlaka 16 hlangula 2020 ngupraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje kwabahlolwe iCovid-19 izolo eZimbabwe kulabane abatholakale belayo. Ukukhuphule inani labahlolwe batholakala belayo laya kwabangamakhulu phose amane 387. Emhlabeni jikelele sebe izigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8.1 million.
Kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ema uhulumende engakunanzileli ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisele. Abantu balambile basuswa emakhaya liphango.
Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphonguvuka uBhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho. Kungela ngcazelo kuba lokhu kwenziwa ngasizathu bani.
Uhulumende kaPresident Nangagusa etshengisele hashi akanaki ngempila kahle yabontanga labasakhulayo. Sibona ukuthi akabaniki amathuba okuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombuzo zombusazwe.
ELeZimbabwe limanyene lamanye amazwe awezekazi leAfrika unanza ilanga labatsha ele International Day of the African Child. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ebantwini abahlolwe iCovid-19 ngokutshona kwelanga langomvulo eZimbabwe, kulabane abatholakale belegciwane leli, okwenze lakhuphuka inani labahlole batholakala belalo laya kwabangamakhulu phose amane 387. Abagoqela abangamashumi amahlanu lane 54 abasinde kulesi sifo sabulala abane. Abane laba ngabanye babagcinwe endaweni ezijeneyo zelizwe zama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hachi. Lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane phose amashumi ayisithupha 59,194. Emhlabeni jikelele abale coronavirus abatholakale belayo sebeyizigidi ezedlula eziyisithiyagalombili 8,150,931. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane 439,892. Abasinde kulomkhuhlane beyizigidi ezedlula ezine 4.2 million kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 251,866 labulala inkulungwane phose eziyisikhombisa 6,769 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 114,308 kubika abenhlanganiso eye African Union.
Umsakazo we Voice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphunguvuka uBhova behlukuluza abantu bebavimba ukungena enzikini yedolobho. Abanye bebulawelwa amafastela ezimota kanye lokutshaywa amahlayana kungela ngcazelo ukuba lokhu kwenziwa ngasizathu bani. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Ubulawayo lamhlanje uvuke evinjwa ukuba angene enzikini yedolobho. Wonke umuntu obeqonde khona ubesehliswa emabhasini ekhamaniswa ukuba abuyele emakhaya. Akula muntu obevunyelwa ukuya loba emsebenzini. Abezombusazwe uZulu kunye labalwela amalungelo oluntu baveze ukukhathazeka ngenyathelo likahulumende lokuhlukuluzwa kwabantu. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube usole kakhulu inyathela likahulumende.
I-coronavirus kayivikelwa ngokuthi wethusele kumbutsha abantu, kuyafundiswana, kucetshiswane lozulu, kubanjiswane. Kungumkhuhlane odinga ukuthi uzulu azwisise, uzulu abambisane layo uhulumende ukuze avikeleke. Lokho esikubone namhlanje amasosha lamapolisi esethusela abantu kungakhathalekile ukuthi umuntu ulesizathu esihle okungakanani sokuya edolobheni evinjelwa ukuthi akabuyele ekhaya. Yisigukhula wundi esingamukelekanga, ikwethusela abantu okungamukelekanga, ikwephula amalungelo abantu okungamukelekanga, yinto engafanelanga ibe khona. Kumele kusetshenzwe ngokomthetho ngokufundisana ngokucebisana, hayi ukwethusela abantu lokwephula amalungelo abantu ngendlela esikubone ngayo.
Osakhulayo wakobulawayo uNdodana Moyo ngomunye wabasole isehlakalo sanamhlanje.
Isehlakalo esenziwa ngamasotsha namhlanje ukutshaya umphakathi kungela sizathu kukhomba ukwehluleka kahulumende ekuvikeleni abahlali belizwe. Lokho kungaba ingozi kakhulu ma uhulumende engakunanzeleli, ngoba sekuseduze ukuthi abantu babuyisele. Abantu balambile, basuswa emakhaya liphango, basuswa emakhaya yikudubeka izibhedlela, bayatshaywa nje kuphela kungelalutho. Isenzo esibi kakhulu, siyasisola njengabahlali beZimbabwe. Pho sasikhuphela umbuso wamabhunu, nxa sizaqhubeka phambili sihlukuluzwa ngumuntu omnyama elizweni selikhulule kudala.
Olwela amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Fuzwayo umabhalane we-ibhethu likaZulu usole ulaka oluvezwe ngabezomvikela namhlanje obulawayo.
Kulusizi ukubana amapolisa ahlukumeza izakhamizi ezingalacala ngenxa yokuthi bona abazuzanga iholo ngendlela odwa bekukhangelele ngayo. Amapolisa yiwo abangela ukubana abantu bephile nzima, ngoba yibo bavikelele umbuso omubi kangaka. Bathaya abantu, abantu bangathi bayatshengiselela, bayabathaya, bayababopha. Abantu abangalamacala bangathi behamba bedinga ukuziphilisa, amapolisa abahlukulezayo. So ngibona ngazathi kulusizi ukuthi amapolisa akhiphe ama-frustrations abo ebantwini abazidubekelayo, bamazi umuntu obahluphayo, bamazi umuntu ukuthi uhulumende abamdefenda daily ukuthi ngiyobadubekisayo, kabekele ukuhlupha abantu.
Isikhulumi sebandla le-MDCT umnumzana Khaliphani Phugeni uthi baphatheke kabi ngokuhlukuluzwa kwabantu ngabezomvikela.
Sizwa thina njengebandla le-MDCT siphatheke kabi ngento esiyizwa kuthiwa iyenzakele kobulawayo. Akukwazi nje ukuthi elizweni kuvuke sokutshaywa abantu, sokuvaliwa abantu abasakwazi ukungena etown, ngoba impilo yabantu iyaziwa ukuthi lapho. Le mibiko le ethiwa izimoto zilimele, sizozama ukuthi ama-MPs ethu la waseparlament asizukuzama, sizoyenza le nto. Ama-MPs la aseparlament awubuze umbuzo iparlament mayihlala kusasa mangabe kunesikhathi sembuzo ukuthi kanti kuhamba njani kwenzakalani abantu bachaywa mangukuthi le mbiko esizwayo ingakhona ngendlela esizwa ngakhona hayi kuchaqisa umzimba lo ukuthi uhulumende ngempela angatreat abantu ngale indlela.
Umnumzana Khaliphani Phugen uqhubekele phambili ecela uZulu ukuba angaphatheki emisebenzini emibi ezenza isenzo samapholisa sibe yize.
Sisazama ukuyilandelela ngempela le into siyithole ukuthi kanti kwenzakala abantu bavuka nje sebechaywa kangaka. Ngiyacela ke abantu bakithi bangayenzi anything ezonika i-excuse yokuthi balinyazwe bachaywa balinyazelwe le moto zabo. Bahlale emakhaya ke sizame ukuyilandelisisa le nto sizwe ukuthi kwenzakala.
Isikhulumi sabakubutho uLieutenant Colonel Alphonse Makotore uthe ebuzwa ngesenzo samasosha lamhlanje ezweni wathi yena ukukhefu kazilutho inombolo zalabo athe bamele bakhulume incingo zabo bezingemukelwa muntu saze saya emoyeni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi laye walile ukukhuluma ngalesi sehlakalo esithi usachayela uzakhuluma nxa esephume emhlanganweni lapho aya khona kodwa size saya emoyeni lokhu engakaphenduli. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 la ku 9885 kilohertz ku short wave ekuseni kusukusela ngo 6 kusiya ngo 7 kuthi ke ntambama kusukusela ngo 7 kusiya ngo 9 pm sitholakala ku 909 medium wave la ku 4930 6040 la ku 15460 kilohertz ku short wave.
Ngesikhathi iAfrika inanza ilanga labatsha ele International Day of the African Child, leli zwekazi libikwa seliyindawo elenani eliphezulu labatsha ukwedlula amazwe wonke womhlaba. Yingcweti zenhlala kahle lentuthuko kaZulu zithi elakusasa leZimbabwe leAfrika yonke jikelele ingaphumelela nxa uhulumende bengaqhakathekisa inhlelo zokuthuthukisa abatsha. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ilanga leli elithakazelwa mnyaka yonke mhla ka 16 Hlangula liyisikhumbuzo sabantwana abajengisela emzini weSoweto kwele South Africa besola umbuso wabamhlophe owawulobandlululo owe-apartheid kodwa bagcina bedutshulwa. Ingcintshi zezombusazwe zithi ilanga leli liyisikhumbuzo sokuba abantu abatsha kumele baphiwe usekelo nguhulumende ngoba beyibo ikusasa hatshi kwele Zimbabwe kuphela kodwa lasezwekazi le-Afrika jikelele. Umnumzana Mlindelo Mancutshana uchasisa ngokuqakatheka kwelanga leli esithi kumele uhulumende anikeze abatsha amathuba ukuze bavuselele umnotho welizwe.
Namhla lilanga lomntwana we-Afrika elibizwa ngokuthi Day of African Child lapho kukhunjulwa ukuqakatheka komntwana we-Afrika ngendubo alazo ngendubo akhulele kuzo lokukhangela ikusasa yakhe ukuthi vele yona imi njani. Konke lokhu yizinto ezikhangelwa ngelangala namhlanje. Abantwana beAfrika baphakathi kohlupho olukhulu. Abantwana abasela okokwenza imisebenzi akula bayaluphala nje lokhu bezihlalele bengela okokwenza ukwenza ukulandela amalungelo abo ukuthi benze amalungelo abo sebephilela phakathi kovalo.
Unobhala wabatsha kuMDC Alliance umnumzana Gift osalo siziva uthi njengabatsha ilanga leli kumele libamanyanise ukulwisana lobunzima ababhekane labo.
Thina njengabatsha kwele Zimbabwe sihlangana ke la batsha bonke kwele Afrika ukuthakazelela usuku lwabatsha ke Afrika yonke jikelele. Okutholakala ukubana ke kithi kwele Zimbabwe sikudubo olufanana lalolo olwayenzakala ke eSoweto olwayenza abantu abanjengabo Henry Peterson besukume ke belwisana lohulumende owayebancindezela ikakhulu ngendaba yamalungelo. Kwele Zimbabwe ke okokuqala kubana amalungelo anjengalawo okutshengisela ase akuconstitution amalungelo anjengalawo ke okukwanisa ukukhuluma ke okufisayo lokusenhlizweni yakho ukuthi ay freedom of speech njalo ke sikhangela ke amalungelo ke masimayelana lendaba zomkhonomi lapho kubonakala konke abatsha abaningi ke abalamsebenzi ngenxa yokubana ke lapha ke abaphezulu ke kuhulumende batshontsha izimali
lokhu kusekelwe ngomunye osakhulayo umnumzana Pride Mkhono yena othi abatsha bathwele nzima ngobuyanga elizweni
lapho ontanga abeZimbabwe bekhangelana nelobuyanga obesabisayo ngenxa yokuyehluleka kwahulumende ukuthi banike imisebenzi kanye lokubancedisa ukuthi amabhizinisi abo ebe eqhubekela phambili esebenza ngesikhathi lesi ilizwe likhangelane le-COVID-19. Uhulumende kapresident uNangagwa utshengise ukuthi hhayi akanaki ngempila kahle yabontanga labasakhulayo. Sibona ukuthi akabaniki amathuba okuthi bebezithuthukisa kwezomnotho kanye lokwezombuzo zombusazwe.
Engcitshi ecubungula ezombusazwe umnumzana Mlungisi Dube uthi kumele uhulumende asekele abatsha ukuze indubo zabo zilungiswe.
Suku olusikhumbuzayo ukubana abantu abatsha bangazimisela bangayenza kube lomehluko kangaka endaweni kulezo abahlala kizo. Nxa sikhangele kwele Zimbabwe sinanzelela ukubana abantu abatsha bayahlukuluzeka kakhulu ngenxa yokuthi akulamsebenzi, akulama economic opportunities, akulama service delivery, izinto ezinjenge-health, izinto ezinjenge-education abakwanisa ukubana bezithole ngenxa yohulumende lo okhona olobugovu lokutshontsha kwezimali ukwenza ukubana kungasabi lama-resources ayenza ukuthi abantu abatsha bebe lekusasa elihle.
Kodwa umsekeli kanobhala wabatsha kubandla le-ZANU-PF umnumzana Mabutho Moyo uthi abatsha kumele basebenzelane lohulumende hatshi ukuphambana lezimiso zakhe ngokutshengisela lalapho kungafanelanga.
Lilanga lapho abantu abathi abasukuma khona bathi hayi sokwanele, sokwanele ukuthi sibe silokho esincindezelwa ngamabhunu, ukuthi sibe silokho esihlaliswa emareserva, ukuthi sibe silokho esiyaliswa ukuthola amathuba afanayo ngenxa yokuthi thina singabantu abansundu. So leli langa yikho kwachitheka khona igazi, igazi lelo eliyilo elaba yintanga eyahlumayo yaletha uzibuse kuzwekazi le-Africa. So leli langa esingasoze silikhohle, lilanga eliqakatheke kakhulu, lilanga esizaxoxa ngalo sifundise abazukulu lezi zukulwane ezizayo.
Ilanga leli lonyaka linanzwa phansi kwendikimba ethi Access to Child Friendly Justice System in Africa. Kule nkuthazo yokuba imithethwandaba yase-Africa kumele ibe lendlela ezingethuseli abantwana lapho bethonisiswa kumbe besipha ubufakazi. Ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19, lonyaka akusoze kube nemibuthano etshiyeneyo ejwayele ukwenzakala kunanzwa leli langa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye lokunanza usuku lwe-International Day of the African Child. Lonyaka lunanzwa phansi kwendingimba ethi Access to a Child-Friendly Justice System in Africa. Umaiko obe weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lomunye wabasakhulayo baseZimbabwe, uNkosazana Salim Lambo, owenhlanganiso ye-Platform for Youth Development ngaleli langa.
Ilanga leli singathi ye liqakatheke kakhulu ngoba liyasikhumbuza ukuthi bakhona abantwana abafela ukuthi abantwana bethole ukukhululeka, bethole inkululeko, ukuthi bethole singathi ama-rights angathi angcono, ukuthi bethole the right to education, the right to shelter, the right to food. Abantwana laba singathi baba lezibindi balwela khona ukuthi sibele bamele bezithuthukise. Ilanga leli liqakatheke kakhulu ngoba asimelanga sikhohlwe ukuthi abantwana laba bazinikela izimpilo zabo.
Isihloko salomnyaka sithi Access to a Child-Friendly Justice System in Africa. Lokhu kusho ukuthini kuwe? Njalo nxa sisikhangela indlela abatsha abaphila ngayo kwele Zimbabwe, ubona ngani lokhu kwenzakala na elizweni?
Nxa sikhangele inhloko yalo yalonyaka ethi Access to Child-Friendly Justice System in Africa, singazama ukuchasisa sisithi ukwenelisa kwabantwana ukukwanisa ukuthi bephathwe ngendlela eyiyo kulethu leli ele-Africa. Ukuthi abantwana bayenelisa yini ukubanjwa kumbe ukuphathwa kahle. Ngayi ukukhangele abatsha abaningi abaphila ngayo kwele Zimbabwe abaphathwa kahle vele singathi abala mathuba esingathi yiwo abamele bebe bewathola ngalesi sikhathi. Into le singathi ibangelwa ngokuthi uhulumende akalandeleli ama-policies zakhe ngendlela amele awalandelayo. Uhulumende akaziningi isikhathi sokuthi ezame sibili ukuthuthukisa abatsha. Nxa esezama ukuthi bathuthukise abatsha, uyabona ukuthi ubakhangela ngokuthi ababahamba kuma-political parties aphi akhona. I-system yakhona ayikho fair, ayikho just.
Lapho inhlanganiso ye-African Union yaqala ukuthakazelela usuku lolu, babe khangela okwayenzakala kwele South Africa lapho abasakhulayo abensundu babhubha bese Soweto belwela amalungelo abo ngomnyaka ka-1976. Sikhangela indlela abatsha baphila ngayo kwele Zimbabwe, ungathi amalungelo abontanga ayahlonitshwa na?
Kwele lapha ele Zimbabwe amalungelo abontanga vele ahlonitshwa. Nxa yena umuntu ezehluleka ukuthi ehloniphe amalungelo omuntu omdala, vele uyazicacela sibili ukuthi amalungelo abatsha kumbe abontanga ngeke vele bezihluphe ngawo. You find ukuthi abaningi batshela ukuthi kumele kube le access to water, access to shelter, access to education, kodwa iqiniso yokuthi vele abakuthole and akuhlonitshwa. Abantwana abaningi behluleka ukuhamba ezikolweni ngendaba yokuthi abazali baswela izimali zona zokuthi bebhadalise ama-school fees. Abanye amankazana and they are failing ukuthi behambe ezikolo ngendaba yokuthi umuntu uyangena esikhathini. Kodwa ukuthi ebe ne-access yezinto zokuthi esebenzise nxa esesikhathini akala, sesebenzisa amalembu, sesebenzisa amahlamvu nezinye izinto ezokuthi zingeke sikwanise ukuthi sikhulume ngazo lapha. You find ukuthi no one is even being responsible ukuthi ebone ukuthi abantanga laba amalungelo abo are they protected. Kathesi sikhuluma ngendaba zamanzi, kulabanye abantwana abasebe safa kakhulu abagulayo abahuda ngendaba zamanzi kobulawayo ngoba akula access yamanzi aclean, akula access yokuthi abantu beyenelise ukuthi bethole abontanga laba amanzi ukuthi benathe. Kathesi banathe amanzi angcolileyo abagulisayo.
Unkosazana Salim Lambo ngowenhlanganiso ye-Platform for Youth Development ubexoxa lapho lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni eseChipinge.
Yebo 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 mthakazo omuhle. Sithanda ukulinxusa ukuthi lingene kuhlelo lwabatsha olwe The Connection namhla ngo-8 PM. Namhla kuhlelo siqhubekela phambili sikhangela ngesifo se-coronavirus. Sigxile kakhulu kudaba lokuvulwa kwesikolo. Sathinta njalo udaba lokutshengisela okwenzakalayo kwele Melika okumayelana lokukhuthaza ukuhlonitshwa kwelungelo labensundu. Silusize ukuthi ngeke liyenelise ukungena kuhlelo ngoba sisebenza sisezindlini. Noma kunjalo zulukandaba uhlelo The Connection luqhubekela phambili. Ngakho ke asihlanganeni lami uMike Hobe khona pa ku Studio 7 ngo-8 ntambama.
Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe siziphiwa nguSthandekile Mhlanga.
Ibutho likahulumende weNigeria lisezansi yalelo lizwe lapho eliqaphele abokholo lwesiMuslim abedlulisa amalawulo ababulele abantu abedlula ichumi lambili kulelo lizwe. Ukuzaqhutshwa ingxoxompikiswano esiphangephange eSwitzerland e-United Nations Human Rights Council ngolwesithathu kulandela isikhalazo samazwe akuzwekazi le-Afrika esokuthi kucutshungulwe ukukhethana ngemihlobo lochuku lwamapholisa kwele Melika.
Okwamanje wothi ngiye ngidedele kuChris Gande esethulela udaba lwezomnotho.
Ukusungulwa kwemali entsha eyisisindo samadola alichumi i-$10 akuphathisanga ngalutho ngoba indwendwe lokhu zisanda emabhanga ngapha lentengo yempahla ezitolo iqansa mihla ngemihla. Iningi selisehluleka ukuthenga ukudla okufana lenyama lesinkwa singakhulumi ngokunye okufana lochago lochukela. Usomabhizimusi umnumzana Angliston Sibanda njalo oyingcweti kwezenotho uthi impilo isinzima kakhulu elizweni.
Intengo iyakhwela mahlana nsuku zonke, impilo yabantu makhaza iqhubeka isiba nzima, kanti iholo labantu balikhuphuki ikakhulu izisebenzi zikahulumende. Lokhu kubangelwa yikuthi i-exchange rate iqhubeka iqansa isiya phezulu, laba abathengisa imali ngasensitha bakhe beyiwisa ibenisa amandla edola lethu leZimbabwe, and kubese kusenza wonke umuntu okubhizinesi akhuphula intengo.
Okhokhela inhlanganiso yabaphila ngokuthengisa izitaladeni ebulawa Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi intengo esisetshenziswa ngemali yakwamanye amazwe ukwenzela ukuthi isisindo sayo singabadleli indleko.
Yeah, mvuka agande okwenzakalayo ukuthi ke intengo eziningi sebesebenzisa imali yakwamanye amazwe esithi US dollar kumbe iRand, ama prices vele sebewabeka ngokuthi i-rate namhla emsikeni omnyama iminjani. So wenazela ukuthi ama price angkhona sehamba lokuthi imali itshintshe njani emsikeni lapho thezwa khona izimali kakhulu, imali yakweMelika i-US dollar kanye le-rand lase-South Africa. Yikho sokubambe ama price ukuthi abantu abaningi abasakwanisi baxotshane le-rate ngoba imali zabantu vele nje zona zimensi kazikhuphutshulwa zilandela intengo kumbe zilandela laba abaphethe izimali laba yibabathengisa izimali ezitaladeni noma yibo khanya ngani kuthiwa baya balokutsho ekukhweleni kwezinto ngoba abezitolo balandela bona. Kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka bayahluleka ukuthenga ukudla abantu ngoba imali zabo azihambelani njengoba ngishilo mina lokuguquka okwenziwa emsikeni omnyama labathengisa imali.
Ingcwethi kwezomnotho umnumzana Masimba Kutshera uthi intengo isikhwela mahlayana nsuku zonke.
Isikhwela malanga wonke intengo lapha eZimbabwe. Imbangela enkulu yikuthi isisindo sezimdola siqhubeka sigugudeka mihla ngemihla. Kathesi usufuna 70 zimdollars uze ufike ku 100 zimdollars uze uthenge i-US dollar elilodwa. So sokusithi ukuthi intengo yezinto esizisebenzisayo malanga wonke ezinjengesepa, impuphu, amafutha okupheka iyakhwela ngoba ukuthenga i-US dollar sokubiza imali eningi eyamazimdollars.
Usibanda uthi ukusungulwa kwemali entsha i-$10 ebambeneyo akuphathisanga ngalutho.
Akuphathisanga ngalutho. Ngizengikomlayo angase ngiyibambe i-$10 leyo. Usikophela ukhona okumele kuqedwe, angazi ukuthi aqedwa nini. Ngobe imali ikhejise ezimali emabhanga kusukuphele i-reserve bank kusize emabhanga. Imali leyo siyithola isiphezandeni zabokuphatheleni. Emabhenki kayikho. Abantu namhlanje sebeyofotshazelwe besize emalayini. Okuzolayinele ukuthatha izimadala zalezinto esingatholi ukuthi emalayinini emabhenki. So asikwazi ukuthi kwenzakalani njalo ngobani abathi imali leyo ingachithwa i-reserve bank ikhanye iqonde ezandleni zabokuphatheleni ingahambanga emabhenki. Ngesinye zezinto okukhangele sikhangele ukuthi uhulumende azilungise leZimbabwe Anti-Corruption Commission.
Umphathi ntambo wezenotho umnumzana Mthuli Ncube wayethembise ukuthi ngemva kokusungulwa kwe-$10 kuzasungulwa enye njalo imali entsha i-$20 ebambeneyo. Wazise ngeviki edluleyo ukuthi akuseyi kuba njalo, kodwa kazange acace ukuthi sizathobani senza imali le ingaseyi kusungulwa. Ngimele iStudio 7 nguChris Gande ngiseWashington DC.
Singeke ehlukani sihlobo, wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezigokela. Kwabahlolwe iCOVID-19 izolo eZimbabwe, kulabane abatholakale belayo ukukhuphule inani labahlolwe batholakala belayo laya kwabangamashumi phose amane 387 emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula eziyisishiyagalombili 8.1 million. Ubulawayo namhlanje wethuswe kakhulu ngabezomvikela abaphonguvuka ubhova behlukuluza abantu bebavimba ungena enzikini yedolobho kungela ngcazelo ukubana lokhu kwenziwa ngasizathu bani. Ele Zimbabwe limanyene lamanye amazwe awezwekazi le-Africa ukunanza ilanga labatsha ele International Day of the African Child. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguFraxides Jeremiah. Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.